Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tandono Kawande, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe vaPatrick Joao vanoti hurumende yava Mnangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare. VaMnangagwa vaenda kunoona vaTsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo retired General Constantino Chiwenga. VaTsvangirai vange vaine mumwe wevatevedzeri vavo vaNelson Chamisa nevamwe vakubato ravo. VaMnangagwa navaTsvangirai vanonzi vazoitawo musangano kwemaminitsi makumi mana nemashanu pasina vatori venhau. Vaviri ava vanzi vataura nyaya dziri kunetsa munyika kusanganisa nyaya dzezveupfumi mushure mokupedza musangano uyu. VaTsvangirai vanonzi vabva vananga kunorapwa kuSouth Africa kwavagara vachienda kunorapwa chirwere chegomarara. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaTsvangirai Luke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Chaitika ndechekuti vaTsvangirai vari kuda kubuda kuti vaende kurutine medical check-up yavo sekuzova vamunoita kuti vakataura kare kuti vane case of the colon. Saka vaMnangagwa vakumbira kuvaona vasati vabuda. Saka vasvika vakaita meeting ye45 minutes vaMnangagwa vanga vachiperekedzwa navice president Constantino Gutierrez Chiwenga ndo vapinda navo musangano naTsvangirai. Vataura nyaya dzakati wandei. Sekutaura kwataita mustatement yatabudisa, vataura nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika, kutambura kuri kuita vanhu, kutadza kutora kuri kuita vanhu mari dzavo mumabhanga, nyaya dzekuti tingaite sei kuti tiite sarudzo dzakachena uye dzakajeka mugore rino ra2018 ndo dzimwe dzenyaya dzavataura vakakurukura nezvadzo. Asi president Tsvangirai vanga vakutobuda kuti vaende kunorambwa kwavanogara vachienda kurutine medical treatment. Asi ndo dzimwe nyaya dzavangoti batei. Asi ivo vaMnangagwa vangoti aiwa vanga vaya kuzongoitawo kupeka ketesco vachingoona kuti vaTsvangirai vari kunzwa sei mazuva ano nemunzi.
Asi imomo musangano wavo umo vataura here kuti vachazoita mumwe musangano mune ramangwana, nekuti muri kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvingade nguva yakawanda kuti zvinge zvichigadziriswa nevatungamira?
Vawira nazvo zvakanaka kuti vapote vachikurukura maira nenyaya dzemamiriro akaita nyika kubva zvino tichienda mberi. Hatizivi kuti ivo vaMnangagwa vachatora mashoko iwavo zvisiya sezvo kuti vacharamba vachiita konsalt vaTsvangirai sezvavaita nhasi. Asi itarisiro yedu kuti vacharamba vachisangana vachitaura nyaya dzavataura nhasi, sekuti hapana zvavanyatsotumirira mecha. Asi vaTsvangirai ndo dzimwe nyaya dzavaita rei miti nyaya dzekutambura kukuita vanhu, nyaya dzekutadza kutora kuri kuita vanhu, nyaya dzekuti tinofanira kuita sarudzo dzakajeka kuti tiite aproper return to legitimacy, kuti tiite utondicha hwakanaka hwakajeka hwejechetere hwakabva kuvanhu. Vawiriranawo nepoint of principle kuti vacharamba vachisangana. Asi hatizivi kuti vaMnangagwa vari kuzvipi here kupota vachidzoka, kana kuti inyaya yavo kuti vangoyo zvavo kuti vangonyedera vanhu kuita seunge mutungamiri ane tsitsi uye ane unyoro uye ari kasiyana navamugabe. Hatisikudziva ipapo kuti vari serious here nenyaya yejesti yavaita nhasi. Izvo zvakwavari.
Asi vamwe vari kuti kana musangano uyu wanga vari wekungoona vatsvangirai sei panga pakazara vatori venhau.
Vatori venhau vacharamba vanenge vaitawo zvekuya nevatori venhau sekutaura kwatirikuita kuti vamunangagwa vanogona kunga vangotorawo mukana iwo wekuda kuzviita tiri kuenda kusarudzo. Kuda kuzviratidzawo semutungamiri akanaka akasiyana vamugabe vanogona kunga vashandise mukana iwoyo sekuzvimaketa havedhodhe nekuzvedekuzvire. Asi haisiri vandari donzo remusangano rekuita bembera. Donzo remusangano vandari kuti vangauya zvona vatsvangirai, vatsvangirai vachibva vatorawo mukana iwoyo wekutaura nyaya dzakakosha dzekunetsa vana vezimbabwe tichienda kusarudzo dza2018 nyaya dzakakoshera nyika, dzakakoshera vana vezimbabwe.
Ko vamwe vatamborinyuka vari kuti vatsvangirai vangadai vasiyira mumwe chigaro ichi kuti vamboramba vakatarisa panyaya yekuti vange vachinaya vachirapwa naana chiremba nekuti nyaya yekutsvaga rutsigiro inenge inotinetsei.
Chandinokwanisa kutaura ndechekungoti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai sekutaura kwandangamboita nemazwi echirungu ndingangoti vatsvangirai will not last a minute longer than his health will allow you. Sakaiwa ngatimire tione kuti zvinofamba sei. Asi chatinokwanisa kupromisa vana vezimbabwe ndechekuti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai varamba vangoti ndandimire iye vachiona kuti mamiriro eutano hwavo haakodzere kuti vamire pa2018.
Avo vanga vari mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vange vari parunhare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba kuti vatsanangurewo zvaitika.
Rwendo uhwu rwakakosha pakuti dei ranga riri gemu rebhora ende ndinoziva kuti maZimbabweans vakanzwa nenyaya yebhora nzeve dzinobva dzati pinini mudenga. Zvataridza kuti utungamiri hwenyika ino hunoziva kuti panopfekwa hanzu yenational team nepanopfekwa hanzu yetimu kana uchingori weCaps, panopfekwa jezi reCaps nepanopfekwa jezi reMawarriors nepapi. Zvataona nhasi ndezvemukuru wenyika achitaridza kuti akapfeka hanzu yenational team nekuti mukuru wenyika ka ndibaba venyika. Baba venyika havagoni kugara apo mwana achigomera ari parutivi rwavo. Vanoenda kunoona vachibata matama kuona kuti ari kudziya muviri here, vachibata pai vachibadarika kuona kuti angavabatsira sei. Saka essentially zvaitika apa ndezvekuti mukuru wenyika ataridza kuti politics dzedu dzinofanirwa kusarasa upenyu hwemunhu. Dzinofanirwa kuziva kuti tese tiri vana vezimbabwe tisati tave bato iri kana iro. Saka ndo chiratidzo chikuru chatawana muchiitiko chanhasi.
Asi hapo hapashayikana tinhaidzirwe. Vamwe vari kuti aiwa pada vamunangagwa vanga vachitoita havo zvekutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Munoti kudii nemashoko aya?
Zvinova kana tinhaidzirwe vakawanikwa dzichifuura dziri nzivani woita sei? Zvichangoita kuti vangosvoda varivo pachavo. Muchiri kurangarira here kuti pakagadzikwa vamunangagwa semukuru wenyika vatsvangirai vakauyapo? Zvino tingati here vatsvangirai vakauya kuzotsvaka kuzorova bembera remusangano wavo? Kwete. Chakava chiratidzo kubva kune vatsvangirai chekuti aiwa, kana tichinge tasvika pane zvinhu zvenyika tinobatana, hanzi makudonde mamwe chete. Handiti zvo ndo zvaitwawo. Chaita chindiroenda chindirodzoka. Ndokufamba kwepolitics dzatine dzinoenda mberi, politics dzinovaka nyika, politics dzinoenderana neyamuri kuti new era iyoyo. Hatifanirwi kuteta kukwiridzira midhebhe yedu kuti tibire nyazvidzi de kuri kwedu kubwera kana kuti tibire save. Handiti kuti tibatane tichingurane vari kumhiri kwerwizi rwoo nevari kumhiri kwerwizi kuno ukoko. Ndiko kuvaka musha, ndiko kuvaka nyika, ndo maZimbabwe acheiwayo.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Vaimbove gurukota muhurumende yaimbove mutungamiri wenyika Patrick Juau vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havangawani mavhoti anosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana uye hurumende yavo haisi pamutemo. Vazhowawo avo varamba kutaura kuti vari kupi varambawo mashoko anyorwa nebepanhau reNewsday kuti vakaonekwa muHarare vana sekuru vavo vaRobert Mugabe avo vanonzi vakadzoka munyika nezuro. Asi vazhowawo vati hurumende yava Mnangagwa inofanira kubviswa uye ichabviswa musarudzo dzegore rinouya.
Maitiro ava vane pfuta anenge anoti netsei.
Okay.
Zviye zvekuda kufamba uchizviti ndiri gamba unopedzisira wave gamba wave 6 feet under. Saka ndinofunga zvandingadiwa kuti ndikumbire ndezvekuti ivo vemapepa nawo ngavavewo vanhu vane hanya nenyaya dzeupenyu yevamwe vanhu.
Ko imwe mune zvirongwa here zvekudzokera kuZimbabwe?
Kudzokera tichadzoke kumusha, ndokumushasha, ndokune rukuvhuti. Asi chiripo ndechekuti ava vakatora masimba, vakatora kutonga nechisimba, vanofanirwa kuti vange vabviswa ipapo.
Ko vanoti vanofanira kubviswa, vangabviswa sei?
Izvezvo chikurusa chekuvabvisa, sezvo takusvika pasarudzo, ndechekuti vanokwanisa kubvisika pasarudzo. Chinhu chandiri kuziva, chandinonatsoona nemaziviro andiri kuita nevandiri kutaura navo nevandiri kuonana navo nedzimwe nguva dzandinopindawo munyika ndichibuda, aiwa, havabvumirane utongi hwechiuto, havabvumirane neutongi hwekudzvinyirira pfungwa dzevamwe.
Ko imimi pachenyu chamuri kutya chii kudzokera kumusha?
Yowe vanhu vakaunza, vanhu vakauya vanhu vaiziva kuti ndakanga ndiri kunze kwenyika. Asi vakaenda kunotsvaga mudzimai wangu nemarori maviri emasoja masabhu nema AK-47.
Vamugabe munombotaura nawo here?
Aiwa, izvozvo ngatadi kuti tisiye zvevakuru, nekuti mashungurudzo avari kuitwa, kutadzwa kubatwa kwavari kuitwa, ndo zvinhu zvinonatsoratidza kuti ava vanhu ava maitiro avo vari kuzvishorera ngozi. Ndinoziva kun'anga nemaprofita kwavakaenda vakanoudzwa kunzi vatadza kubata mukuru zvakanaka.
Kune vamwe vanoti imi makatadza kudzora amai Mugabe, avo vainzi vaiita zvinhu zvinoparadza bato. Munoti
kwete, chokwadi chiripo ndechekuti pamakaona vechidiki pavaishedzwa navachipanga, vazhinji vebato reZANU-PF vazhinji vaiuya. Tikadzore munhu mukuru akaita samai Mugabe, munonzwa ivo vaMnangagwa ndo vakaenda pamberi vachiti, vakabuda patelevhizheni vachitaura kuti Dr. Stop it. Mochiti Zhuwau ndiye anodzora. Aiwa kwete.
Avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haina kubvira yakambonzwawo sangano iri pfungwa dzaro paurongwa hwayo hwekuda kutengesa makambani ehurumende kana kuti parastatals, richiti hurumende inogona kushandisa mukana uyu kuita uori pakutengeswa kwemakambani aya. Munyori mukuru weZCTU vaJaffet Moyo vanoti kuendesa makambani ari pasi pehurumende kune vanhuwo zvavo kunoita kuti vanhu vabe midziyo pamwe nezvinhu zvemakambani aya osara asina chinhu. Vanoti sevashandi vari kunyimwawo mukana wekutenga kana kushandisa makambani ari kutatarika aya. Rusanganisirawo akazvimiririra, ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ifungwa yakatoshata taizvo kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongerwo enyika. Havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika. kuti nyaya dzemaparastatals dzinobatwa nenzira ipi. Iwo makambani ehurumende kuti asaite zvakanaka, chii chikonzero chinotozivikana? Kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei. That's why hurumende ichipota ichivaipa mari. Inyaya yekuti avo vanorana makambanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo. Hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende.
Iyo hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi?
Hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo. Tinongoverenga kumapepa kuti makambani zvashatengeswa. Iyo stepu yakafanira neiyoyo yokudisposa kana kutengesa. Makambani acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende. Saka tiri kuona kuti inyaya yekusvipa maassets ehurumende.
Vamoyo, hamuoni here kuti inzira inogonawo kuti vanhu vawane mabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi, vashandi vakawanda vakamiswa mabasa?
Tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincrease number yevashandi vachaemployiwa. Kana achazoincrease number yevashandi kana kumaintaina mabasa, chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino? Ende iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende.
Ko vashandi havagonewo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastata iwayo?
Macompanies ese ari kuvhara even asiri yehurumende. Vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda, vanofanirwa kuva vachivatsirwa vozvisimudzira makambani acho ari kutova, asi havasi kupiwa mukana wakadaro.
Avo vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeEthiopia inoti ichaona kuti yoregerera here kana kurasa mhosva dziri kupomerwa vamwe vemapato anopikisa. Mashoko atanga kubuda atsanangura kuti Ethiopia icharegerera vasungwa vose, asi izvi zvanga zvichibva mumashoko emutungamiriri wehurumende asina kududzirwa nemazvo panguva yaakaita musangano nevatori venhau nemusi wechitatu.
Dare repamusorosoro muSpain nhasi rapa mutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri weCatalan vaOriol Junqueras varambe vari muusungwa mushure menguva inodarika mwedzi miviri vari muchitorongo nemhaka yekuve nechokuita nenyaya yokuzvitonga kwedunhu iri.
Va
Vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vanochema chema nekutapudzwa kwemichina ichashandiswa pachikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota mudunhu reBulawayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu veZEC vaziisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 Ndira, mudunhu reBulawayo muchange muine michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo, Amai Stokozi Lekupe, vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda vemabirth certificates kuti tinoregister, vakaipiwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo toregister avo vainzi maaliens vaisinavhumidzwa kuregistwa before kuti tovabatsira kuregistawo futi. Saka zvataita titaita center kwamusiteli chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February, kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusiteli achitora chitupa abva awana kuva yokuti aregiste ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo Center. Tozoisa imwe futi kiti ichagara kuTrade Gold. Tichatenderera Bulawayo yese, mawadi ese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, veZEC muBulawayo vaive nemichina 111 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa, Mbato Economic Reform Assembly, vatinei wande, vanove mumwe vapinda mumusangano uyu, vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu kuchaita kuti chirongwa ichi chisiye vanhu vakawanda vasina kunyoresa.
Mazuva achona chaextendwa also nemacenters onguo yakawanda. And also, nyaya yekuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong birth certificates. Dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidzaiwo mashort birth certificates avo. Zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 Mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo MDCT variwo mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reparamende pasi pechikamu cheproportional representation, Amai Nomvula Muguni, vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndiroona kuti problem ine home affairs. Home affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviriremere vanhu, nokuti munhu unonzi enda kuLupane, vanhu vana mari yekuenda kuenda kuLupane. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwoidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini home affairs ndiyo ine problem. So tofanira kuenda kuhome affairs nemaproblems evanhu ivavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya kutanga mangwana, veZEC vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo, veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi eZEC kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mushure mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamunamato wakaitirwa kuBulawayo, vechidiki vanosvika vanomwe vanonzi vakambunyikidzwa nekusungwa zvisiri pamutemo nemauto nematikitivha ehurumende vakaendeswa kumuzinda wemauto muBulawayo, uko vakanorohwa nekushungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa. Mumwe mukuru muhofisi yeHill Zimbabwe Trust, Muzvare Stavile Dewa, vati kusungwa uku kwange kusiri pamutemo uye sangano ravo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira nekutsigira vechidiki ava. Vati chinangwa chaitirwa kuratidzira uku vanochitsigirawo zvikuru, vachida kuti mutungamiriri wenyika azadzise chivimbiso chekuti kuchazova nehofisi inomiririra kugadzirisana nekupodzana kwevakakanganisirana munyika.
Okay, semanzira tinoita mutwakazi group, igroup revanhu vekumatebeleland vakaforma group ravo avo vari kushedzera kuti vanoda evolution from mamwe manzvimbo emuno muzimbabwe kuti vaite zvinhu zvavo vachizvitungamirira vakazvimirira vega sevanhu vekumatebeleland.
Zvino zvatiri kunzwa izvi kunzi vakambunyikidzwa vakasungwa vachirohwa mushure mekunge varatidzira pamberi pemukuru wenyika, ichokwadi here?
Ichokwadi, musi wa31 December pakaenda President Mnangagwa Kublawayo kunobata nemacheche ikoko pachebe. Mayouth emutwakazi akapinda muchechi mumavaida kuratidzira nenyaya yegukura hundu. Sezvamunoziva kuti kune vanhu vazhinji vakaurayiwa ma1980s kumatebelands nekumidlands. Izvo zvakazopiwa zita rekuti gukura hundu. 8 vavo vakabatwa nemaCIO nemasoja vakarohwa zvakaitisa. Vese vakarohwa vakatorwa vakaendeswa kumabaraks emasoja vakagara for about 5 hours vachirohwa vakazobuditswa vakaiswa mumaoko emapurisa. So isusu seyu Zimbabwe takazviona zviri zvinhu zvanga zvisina kukodzera sezvo masoja edu asina maarresting powers ekuti vanotora macivilians vachinovarova kumabaraka avo. So vabudiro ipapo vakazoendawo vakanorapwa because vachiti vacho vese vari 8 vanga vakuwanza.
Imimi sesangano, rubatsiro rwamuri kupa vechidiki ava vakasangana netsaona iyi nderupi?
Isusu seyu Zimbabwe chinanga chedu ndechekuti muZimbabwe munge mune runyararo. Saka rubatsiro rwedu rwekutanga kutotsigira zvavairatidzira zvacho zvokuti vamunangagwa vanofanira kuadresa nyaya yegukura hundu. Mukatarisa muconstitution medu muchapter 12 makaiswa provision yekuti kunofanira kufoma National Peace and Reconciliation Commission yekuti kana pane kakukanganisika kakaitika kane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzara zvinofanira kutaurwa zvigobuda pachena. Vakakanganisira vanhu vosungwa, vakakanganisirwa vokwanisa kubuda pachena. Ine mutruth-telling vataura zvakanyatsoitika kwavari so that munyika medu hamuzowani pemuchaitika futi zvinhu zvakadaro.
Tinonzwa zvichinzi mukuru wenyika vamunangagwa vakagadza mutevedzeri wavo vakembo Mohadi kuti vatungamirire bandiko rehurumende richaona nezvekugadzirisana kwevanhu nekupodzana kwemaronda sezvamataura izvi. Hamuoniwo sekuti inzira yavari kuita nayo yekuti vaedze kunangana nezviri kuda kunzozvigadzirisa?
Aya, isusu tinotenda kuti at least tiri kuona masainzi ekuti National Peace and Reconciliation Commission yakuda kupushwa kunzi itange kushanda, but mukatarisa izvozvi komishini haina chairperson. So isusu kwatiri kutange kuzobhiliva kuti vamunangagwa zvishuwa vari kurevesa panyaya dzekuti ngatikanganwe nezvakudzara. Ngavatange vambobuda pachena ivo kumbotanga vambobvuma kuti zvakare zvava zvakakanganiswa.
Uyu ange ari mumwe mukuru muhofisi yeHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari kuHarare.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm chiri kutarisa zvinoreva kushanyirwa kwaitwa mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
001-202-465-0318. Handizi magaiva, handizi kutaga kumitsa kulingane vanhu vakaipa. Usatetere vanhu ava, vane kuendesa down. Ndo type yakasungirira Jesu pamuchinjikwa yakamupfekedza crown.
Vanoreva nhema, nhema, nhema. Vanovenga hameno nezvavo, hameno. Ndati vanoreva nhema, nhema, nhema. Vanovenga hameno nezvavo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe vaPatrick Zhuwawo vanoti hurumende yavamunangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine isu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanze Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njengabule enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 5 zibandlela 2018 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Angelisa futhi ngaphambilini sithangela sibona ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana mina ngakho lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogetswa ngira ukuthi yena ngopresident omuntu wonke kungenani lokuthi kozombusazo umi ngapi.
Mongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke abanesibaphuma igazi then mina bangidonsa ngenwele bengine dreadlock bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyiwicked silinge ngoba imongo wesifazane phakathi kwalabo labengahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF LG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe ose Highlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni lasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele MDCT. Omnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Angelisa futhi ngaphambilini sithangela sibona ukuthi okufuna kwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogeni Tsvangirai ukuthi yena ngopresident omuntu wonke kungenani lokuthi kozombusazo umi ngapi. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulabo ababesekela uMogeni Tsvangirai.
Isikhuka mfundo umnumzana Professor Lavmo Maduku uthe okwenze ngumongameli into ehloniphekayo njalo into okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli la uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo kwezombusazwe owezimbabwe sisiya phambili.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Jenesani Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe ngumnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebe ngumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu, njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi umnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla ngumuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kumongameli Mgabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku esiya kuMorgan Tsvangirai. Konke lokhu kuphakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe owe-Highlands eHarare, yena-ke oselesikhathi elisana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla le-MDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhumisana umlotha lokuxolelana i-BOA National Peace and Reconciliation namuhla ipasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Usenjalo obengumphathi ntambo wezemali kuhulumende kwaye ngumongameli uRobert Mugabe engakaboshwa, umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethiselwe eminye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kuthi-ke ibandla le-MDCT lilandule impiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uNkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Hayi, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubuyemkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uma umuntu uma egula uqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangani kwenzela ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembiaromziyakunyekinyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane kusumimathi nodokotela bathini sako kwenzakalayo ukuhlaya zisise ukuthi umkhuhlane kusumimathi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhona emntwini.
Sibonile ukubana ube lo msekeli wakhe uMnangagwa umnumzana Chiwenga, bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kuthi ukuthi nje abantu uChiwenga engumsekeli kababa uMnangagwa kuthi ukuthi naye ezivile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane ukubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kuNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi uMnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla le ZANU PF, umnumzana Willard Sithole lo mnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Indebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa ulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe, uyabanakekela, nxa nazelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uThwangirai. So nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe uNdoda Sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba khonokhu nje okobuntu, akutsho ukuthi beqhuba ezombusazwe ukuthi ayibonakala khona ngale kuTswangirai ukuthi yena phela ngoyo lamandla okwedlula ke uMnumzane uTswangirai.
Hayi, kwelokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe. Mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ungumkhokheli, sukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sobakhokhela sithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sesilobaba ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi uMongameli Mnangagwa uhambe wabona uMnumzane uTswangirai?
Kuyinto enhle kakhulu leyo. Ukhombise ukuba yilida, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenzile.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngale ukuthi yatshengisela abantu ukuthi uTswangirai uyagula, kwenze thi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli?
Abantu vele siyakwazi ukuthi uTswangirai selabo 5-7 years vele egula, akusiyo into entsha. Noma ehambele ukuthi kube njalo, kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba uma sikhangela ikhetha leli elidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe, even bekaisike Mnangagwa, mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yahambe ayokhala le ebalangwenje, afike aphophele kuyilithe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobawa ke uNqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo.
Akhona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo, mhlawumbe bekungaba khona okuhle nokuyinto esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo kwezepolitiki akutho ukuthi bayizitha.
Kodwa-ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikaTswangirai.
Sikhangele kwezepolitiki, kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho space ukuthi bathungamele nomuntu osesimene sokuthi ayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesingeza nje indaba esingathandiyo ukuthi isizize, njalo abantu baza kubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi lisebenimindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu esowaphuma esaleni kumdaba. So yona into yangkhona ayikho nje nathi sikhangela nje kwezepolitiki. Ngoba abantu manje uma ngilandela lapha ku-social media sebelokukhonona thize ukuthi yena uTswangirai sokumele ukuthi hhayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithe sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha-ke sibe silalele omnumzana Nyanda yemkhonto Khumalo, uWillard Sithole lo mnumzana e-14 Nkomo webandla leZANU-PF bexoxa loGibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa kuhlelo Studio 7 Live tokhungo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk lamhlanje siphatha ngohambo lokamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT mnumzana Morgan Shangirai ogulayo emzini wakhe owe Highlands. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Zaphinda njalo 001-202-465-0318. Ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho okubhalwe live talk. Lifone inombolo liqale nge-International Access Code ezithi 001-202-617-2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU-PF eleG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisitshiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele upresident, then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi, Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo, and then ke bashaya sonke abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele benginedreadlock, bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane ngiyi-weakest link, labo bazokhuluma bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala, bazosihambisa e-KGC noma sihambe siye Hillside azi-Hillside Police Station. Basiqeda lapho-ke basisusa basihambisa e-Bread Barrack, besihambisa yemoto yamapholisa. Lapho basika nakhona amasosha la ayesitrethena engathi azosishaya ngempela, ngathi sizobulawa. But then again bagcina bengasasichayanga lapho e-Barrack. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like basibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona. Besishuthe izithombe, besibuza imibuzo, bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Ye manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda kodwa ngina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo. Nginamabala amnyama emzimbeni kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuya-checkwa ngudoktha, sesihanjiswa yi-part ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo, omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktha bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni, and then omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevugazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe, besiphathiswa ngabantu Thomas Republic Party ngoba silinele sifunke esibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha, nokugeza into 2-3 days silele laphana asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona iy'mpahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho, nemathoyilethi awakhinwa, i-flushing system leyana ayisebenzi, i-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva konoku okwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized, shocked ukuthi khona
indlela ke abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizwe elingelabo okuthiwa yilizwe elinefreak. Ngakubona mina ukuthi amangabe kunjalo akuna freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehlisele Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa eJengisela, engomunye wabakade bejengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto edluleyo. Obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekoBulawayo. Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. Kesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakweleMelika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi abanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. UHeather Newitt isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kule zimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuwethi uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgoqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokho kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ichi waza Friday my darling. Waza Friday umsebenzi uphokile. Waza Friday my sweetie. Waza Friday ilanga lingomile wena.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlalade alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me your ear, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Uledlalade lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho haji udlakela. Zilichumilane ingoma ezikuledlalade. UBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo we-opposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu to kill our own people like okwakusenza ke e-Africa. Regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ukuthi yini esiyifunayo.
Lensizwa yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Why Africa Why lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikona ke zothando azifaka kule dlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa ethi Dear Brother, Thakabe Thilitose, Inkululeko, lezinye zikhuza abasekeli, abaholi, ababusayo lababuswayo. Ubongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabona bulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke sihlale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu, sicabange kahle, sicabange ngendlela eyakhaya. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi sihlale sigijimisana, sihlale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, siku-accepte ezinye izinto ukuthi ngeke sihlale sivumelane.
Ubongani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumba engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithola amandla ombuso ngodli.
Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye.
Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Ndlapo.
Uzami ngivelethe ukudela ngiyakhona ngiyokhumula mhla umuntu okwesaba okwesaba omunye, ngiyokhumula mhla umuntu ekuzonda ukuzonda umuntu, ngiyokhumula mhla umuntu ekuthanda ukuthanda omunye. Khaluthule nhliziyo yami, nyawo zami ngivelethe ukudela ngiyakhona. Inkululeko yoqobo asikuyithola ngokubulala esingavumelani labo, soyithola ngokuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana. Inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi, itholakala ngokuguqula imiqondo. Inkululeko yoqobo asizukuyithola ngokokhaba sifikisayo, soyithola ngokuyihlonipha imibono yabanye. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu nemiqondo, sokuthola ngokubanika indlebe abakhonondayo.
Inkululeko soyithola phi?
Inkululeko soyithola phi?
Inkululeko soyithola phi?
Abantu abafundi ngamaphutha abanye, lokhu enikwenza kithi wenziwa kini ladobha isikhali, lokhu enikwenza kithi wenziwa kini ladwala amazwe, lokhu enikwenza kithi wenziwa kini kwachitheka igazi. Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye, ikuthi abantu abafundi ngamaphutha abanye, kaluthule nhliziyo yami, mehlo ami usazobona lukhulu, ndlebe zami usazozwa izimanga, nyawo zami ngibelethe kukude la ngiyakhona.
Lomsebenzi ubogile, we baba, nemali yayingeni awungathi lele
asilethe mbali kholisile uhlelo lwethu lalamhlanje Woza Friday lilo Benedictine Hlapo. Hayi isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili. Yesenza kwenza ke lapha ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto eyedluleyo ithi ibuziswe ukuthi ngempela ayisibo becelele zanu PF LG40 elisekela unkosikazi Grace Mkabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.